Achitaura pamusangano waitwa nekomisheni muHarare, imwe nengo yekomisheni iyi amaine timusanu vati kana chirongwa chavari kuita pari zvino munyika yese chapera, vachatanga kunzwa humbo kubva kune veruzhinji munzvimbo dzakaitika gukura hundi.
Tabva kuma outreach kwedu, tave kutanga kuchienda muma communities medu kuti tichinotanga kunyanya. Ndofunga tataura nenyaya yekuti gukura hundi ndo yatakasarudza seyatichatanga nayo muna 2019. Saka taakutanga kushenda kuma communities kuti tinoona kuti tinotanga sei, tinopinda sei, tichinoona ani, tichinoitei, takatarisana nenyaya yekukura hundi.
Vati commission yavo iri kutora danho iri nekuti veruzhinji vakaratidza kuti vachavimba nekutenda basa recommission iyi kana ikange yagadzirisa nyaya yegukura hundi.
Patakatenderera nenyika, gukura hundi ndo yakasarudzwa nevanhu kuti nyika ino ive netrust necommission, kuti ive zvine trust neprocess yatiri kuita. Takaona kuti tikatanga negukura hundi zvinoita kuti rimwe basa rese ratatarisana naro rikwanise kugadzirisika.
Asi mumwe apinda mumusangano uyu asina kuda kudomwa nezita aradza kusafara nenyaya yekuti pane vamwe vakaurawa pagukura hundi vave kutofukunurwa commission isina kuzivisa veruzhinji. Asi makomishina ENPRC ati commission yavo haisati yatanga kuita zvekufukunura makuva evakafa. Ati svondo rapfuura, commission iyi yakakokwa neimwe mhuri kucholocho kuti ipe uchapupu apo imwe mhuri yaichera makuva ehama dzavo dzakapondwa panguva yegukura hundi.
Isu secommission takatanga kuita maoutreach and urongwa hwedu hwese hwecommission tichacommunicate. Zvema exhumation secommission hatisati tasvikako.
Zvinofungidzirwa kuti pane vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vakaurawa panguva yegukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. Amai Emerenzi achitsvaka vaudzawo komisheni kuti mabhizimisi avo anoparadzwa nguva yemhirizhonga uye iyi inyaya yavanoda kuti komisheni yavo igadzirise. Komishina Musanu vati kunyange hazvo komisheni yavo iri kutanga kunzwa humbo panyaya yegukura hundi, pane nyaya dzakawanda dzakabuda mumatunhu akasiyana-siyana dzichaongororwa nekomisheni yavo. Vati nyaya yegukura hundi yakabuda zvakanyanya kumatunhu eMidlands, Bulawayo, Matabeleland North neSouth uye kumatunhu eMashonaland East, Central neWest. Nyaya dziri kunetsa vanhu inyaya dzemhirizhonga panguva yesarudzo. Kwozoti kumaNicaland vanhu veko havasi kufara nemafambisirwo akaitwa nyaya dzemangoda. Ukuwo kumasvingo vagari vachiti havasi kufara nenyaya yekuti vakabviswa munzvimbo dzavaigara kuti pavakwe madhamu akaita setokwe mukosi kana mamwe mabasa ebudiriro asi vasingapiwe muripo sezviri mubumbiro remutemo. Commission iyi yati ichaongorora nyaya idzi dzose nekutora matanho ose anodiwa akaita sekuti vakapara mhosva varipe kana kusungwa uye vati vachashanda neveruzhinji panguva dzose. Commissioner Godfrey Chadavati vanhu vakasununguka kupa humbo kucommission yavo uye pasi pemutemo imhosva kurambidza kana kuchidzira munhu anenge apa humbo kucommission yavo. Vati nekuda kwaizvozvo vese vachapa humbo kucommission iyi vachange vakachengetedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.